kugara zvakanaka muri yeZimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, December 6th, 2021. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about COVID-19 and the death of human rights lawyer Tewa Mavhinga.
First, a look at COVID-19. In its daily report, the Minister of Health reports that one person died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and 523 tested positive for coronavirus. More than 4,700 people have succumbed to COVID-19 in Zimbabwe since March last year.
The ministry also reports that almost 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine in the country and close to 3 million their second dose.
The Omicron variant of COVID-19 has been detected in Zimbabwe, where there are currently 5,468 active COVID-19 cases. Almost 140,000 people have tested positive for COVID-19 since the outbreak of the disease in Zimbabwe last March.
Meanwhile, Zimbabweans are mourning the death of human rights lawyer Tewa Mavhinga, who died at the weekend in South Africa. Relatives have confirmed his death, saying funeral arrangements are being made.
Wongo wadiwa watereri na watariri nasi mchirongwa chedu che live talk chamuno piwa neni Jonga Kandemiri dine mwangu Kips Juve chiributa risa neze denda re COVID-19 mu Zimbabwe takanzwa hurumende ichiziwisa kuti kwane inonzi fourth wave kurakidza kuti denda iro radzoka zvakare rakati simbei. Chiributa risa nyaya iyoyo pamwe chete nekuwanikwa kweutachiwana weOmicron muZimbabwe. Parizvino vanhu vakawanda vari kungo famba nenyaya yezororo rekrisimusi negadziriro dziri kuitika. Zvinove zvimwe zvezvinhu zviri kutyirwa kuti zvichawedzera iyo fourth wave iyoyo. Nezuro takanzwa bazi rezveutano richizivisa kuti kwakafa munhu mumwe chete necovid-19 vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana 523 vakawanikwa vaine covid iyoyo. Covid yauraya vanhu vanodarika 4,700 muZimbabwe kubva payatanga. Tichionawo zvakare panyaya yekubayiwa kwenhomba, vanhu vangade kusvika 4 million vabayiwa nhomba yekutanga kana kuti mamiriyoni mana, asi mamiriyoni matatu ndivo vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende yakaishitarisira kuti pane vanenge vabayiwa mavhaksini maviri kana nhomba mbiri vanofanange vasvika mamiriyoni gumi kana zvikamu makumi matanhatu kubva muzana panopera gore. Asi vamwe vari kuti runenge rwendo rwakati rebei nekuti mukwizwa kuti pange pachisvikwa wandi ihwohwo. Tichitarisa kuti kwabayiwa vanhu 3 miriyoni vabayiwa nhomba yepiri, zvinoreva kuti kusvika panopera gore panofanange pabayiwa vamwe 7 miriyoni kana mamiriyoni manomwe. Ndo zviri kunzi nevamwe mutambo wakati kurei. Asi tisarasa mbereko nekufirwa zvinogona kuitika. Izvo zvamunofunga kuti hazviitike. Pahurukuru yedu tiri kutaurawo zvakare nezvekushaya kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vakashaya nemusi wemugovera vakashayira muSouth Africa. Ndo imwe nyaya yatiri kuti tinge tichikurukura pane pachirongwa nemumwe wangu Gibbs Dube. Gibbs.
Kunjalo ke Jonga Kandemiri, njengokukhuluma kwakho sithi namhlanje sikhangela ke okutshiyeneyo. Wokuqala esikhangela ngakho khonapha ke kustudio 7 umkhuhlane weCOVID-19. Siyakwazi ukuthi kulabantu sibila babulawa ngumkhuhlane lowo kwele Zimbabwe. Khona manje nxa sikhangela ke uhlangothi lwezempilakahle luyabika ukuthi kulo muntu oyedwa obulewe COVID-19 izolo. Kwesokusithi ke abayi 523 bahlolwe batholakala bele gciwane leCOVID-19. Nasi sikhangela njalo sisiya phambili sijula siyabona ukuthi uhlangothi lolu luyabika njalo ukuthi ke kulabantu abayi 4,710 asebabulawa iCOVID-19 kusukela ngombimvito nyaka enye. Kwesokusithi ke abantu abafika 139,046 abantu asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Kwaphepha abayi 138,868. Nasi sikhangela ke okwamanje kuthiwa ke kulabantu abayi 5,468 okuthiwa ngama-active cases e-COVID-19. Kwesokubuya ke nxa sikhangela sebejovwe ijekiseni yakuqala bayi 3,874,694. Asebejovwe ijekiseni yesibili by 2,884,045. So siyabonti ye bakona aba pepayo. Kususua labanye ke kuhani kuba tualisensi ima. Umkutani loku. Usa hantu lulu lulu chela bantu kutini. Anu bekato manche kiseni. Yofaka ma mask. Baize konoku kutuwa ke social distancing. Jalo ba kesi zandla pele. Lalaba balama sabani sanitizer. Pahasele nzise. So ukulmente ucho njalo ke chonga. Siyabona njalo kuti kule Omicron le engani yaltu pelezwe. So abantu batitibela. Bakwa ziti kumele benzeni. Umkutani loku ngoba. Kaya azani. Ungabe uhlupa sibili ukunye kumangalisayo sizwe njalo kuthiwa ke kula bantu abagula ke umkhuhlane lo ngoba ke bahlatshwa iJackson yokuzivikela kumkhuhlane lo COVID-19 so sizenza khoka ke labo dokotela abatshiyeneyo omunye wabo esikhokelayo ngudokotela Solwa Ngwenya othi ke abantu kumele belimuke umkhuhlane lo ngoba umkhuhlane lo uyabulala so ke ubecela ukuthi sisebenzise lokhu asithumezele khona sizwe ke ukuthi kambe uthini ngakhonoko akelizwe ke khonoko ke asithumelezele khona ngomkhuhlane lo uthi sizwe ukuthi uthini udokotela Solwa Ngwenya nangu lapha
ninjani ngapho mahlabezulu kwamanje umkhakha omutsha owe Omicron lo osukhona we COVID-19 abathi new variant athi sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje nanko ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa ukuthi lo umkhakha mubi kakhulu kumele unanzelele. Ungaqeda imphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwane ngomkhakha la omuthi. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo alunompoli ligqoke ama face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Limekhatshana lingaze lasondelelana ukuze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokhu ligeza izandla lokho esikuthi hand sanitizing.
Yebo, uyakhuluma khonapha jongo ukuthi abantu basanitize bayenze konoku ke okumele bekwenze okwafakwa ke i World Health Organization. So he's talking about what people should do to prevent contracting COVID-19. So one of the issues he says, remember to follow all the guidelines. Sanitization is one of them. So we just call it sanitizing people's hands and all those kind of things. So it's very critical according to him. And social distancing too, he says people should do it. Let's hear more about what he said.
Liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi. Ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 ababeyithi Fraser. Yikho ulibona amanje amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki. Ngoba i-coronavirus le isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke ikho babonile ukuthi kungobe vale abantu bengahambi.
So he's talking about the temporary stoppage of people from going from certain countries, from let's say Southern Africa to various nations. He says these developed nations are very worried about the Omicron SARS-CoV-2 because they think that is spreading very fast, and according to him it's okay for the borders to be shut down in certain countries because at the end of the day, it's a question of how to prevent the spread of COVID-19. So okay, he went ahead and said this as well.
Umkhuhlane lo masabezulu we COVID-19 lo, nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma, lilalele okukhulunywayo. Ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu njengoba libona amanye amazwe ethukile utsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo suyethuse umhlaba wonke yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho sikutsho ukuthi abantu besiya hlangana bebaningi yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu. Siyabonga kakhulu, silifisela impilo enhle.
So, Jomba, according to Professor Sola Ngwenya, it's very, very critical for people to avoid crowds. Because he says, you know, going to crowds is a very dangerous thing because this thing is airborne. So, people must avoid at all costs going to places where there are large crowds. So, it's really encouraging people to avoid that.
Mm-hmm.
Over to you.
Wangu wadiwa wateri manzwa wanga wachitaura hapo ndi Professor Solo Ngwenya Chiremba mkuru pachipatara chempilo kubulawayo wanga wachitanangura maipiro akaita utachua na we Omicron na hilo denda racho re COVID-19 wachitaura kuti kungo chengeteza na kutera mitemo ya katarwa ne WHO ndochi ni chuumbe watini ranyaye kuti kana chikwa nisika wano tisangwe inda chunga na mzimbo zinenge zishinge zakaungana wanhu wakawanda nekuti utachiona uri kuwanikwa mukufamba kunenge kushira mhepo patinotaura paye kana pangava pakuimba kana chii tine tumate tumwe tudiki twatisingatoona tunobuda tunenge tichitakurwa nemhepo tuchiendawo pane miromo yemumwe pamhino maziso pemumwe ndokutopararira kunenge kushita utachiona ihwo saka vari kukurudzira kuti kana zvichikodzera tisange tichienda munoungana unganwa kana tamanikidzika kuti tinge tichienda imomo topfeka mamask nekugeza maoko nekutedzera mitemo yekusiya madaranganwa kana kusiya mikaha kana magezi tisagara takabatana tiite ma 6 feet apart aya kids.
I think we also have Rusike, can you introduce him to the people?
Ndizvo zvo kids, tina vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health tichinzwawo huri kuri yataita navo pamusoro penyaya yekuwanikwa kwe kana kuti yekuziviswa nehurumende kwekuti munyika mane fourth wave yedenda recovid-19 kids.
Varusike takanzwa gurukota rezveutano vari mutevedzero womutungamiri wenyika vaya Constantino Chiwenga vachizivisa nyika kuti munyika mava nefirst wave fourth wave yeCOVID-19 chinove chinhu chamava magarawo muchiyambira ini sesangano kuti vanhu vakasangwarira fourth wave inopinda munyika zvii zvamungataura pamusoro pechitikwe
ndingati isu yedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave hongu tiriona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 especially mushongera pfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa asi hazvina kutanga mushongera pfuura irori ndingadavira kuti tanhu vaveruzhinji takavarayirwa zvakanyanyisa veruzhinji tisisateredzere matanho aya atairamba tichitaura yekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanyanyanya nhau yekupfekwa kumamaski nemazvo nhau yekugara madaranganwa nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kukurudza saka isu yedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana nefourth wave yecovid-19
iyo fourth wave ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika
ndikadai kuti tikatarisa fourth wave yaitava nayo izvinezvi yatarisana nevarieti idzva riri kunzi Omicron iro ratakatarisana naro iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakatetwa kaviri tichienzanisa nedelta varieti yatanga tichirwisana nayo iya uye dambudziko rinoitika nderekuti panouya varieti itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti zvichazenge richifamba sei uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei uye tikade kuti varieti riri kuyawo zvekare tatarisana nehorode yenyuere nekrisimusi sezvakangoitirawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera nguva iyoyi yatiino yakangofanana imwei apo tanga tatarisanawo zvekare nehorode yekrisimusi nenyuere apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horode dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezvefourth wave pane shanduka yamungatarisira here kubva mune veruzhinji maitira avanga vachiita mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwaane fourth wave.
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye nehuwandu hwavo kunyanyanyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye hurwere chaihwo hunotyisawo zvekare saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji bacha zenge bachi ita mararamiro anaenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa uye nepiko zvekare kuti ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndokusvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatikisitesa kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nokuda kwokuti vazhinji hatina zivo rakakwana nenyaya yevhariendiro rine kutaurwa reomicron rinoi saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanoderedzera matanho yese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo.
Yes, Tonga, there you are.
Yes, Kip, that was Mr. Itai Rusike, Director of Community Working Group on Health. He was talking about the fourth wave. He says, as an organization, they were not surprised to hear that there is fourth wave in the country because there was too much complacence amongst Zimbabweans in the country. And he is encouraging people to go and get vaccinated, especially those who are yet to get their doses. He says that way it will help to protect others from contracting this virus. And just like what Professor Ngwenya said, he's urging Zimbabweans not to go into crowded areas and also to adhere to WHO regulations.
So ke uti abantu njengakhona kokwethulwe ngusola ngwenya usifisa mfundo uti akumelanga ukuthi bagudlane labanye kakhulu ngoba kuyahlupha lokhu imikhuhlane lo kuyanamathela nxa abantu behlangana bebaningi so uthi hhayi ningakwenzi konke lokhu uthi njalo kumangalisa ukuthi sokumemetheka i-fourth wave kwezimbabwe ngoba kukhanya ngazani-ke abantu kade sebelahlela katshana izayeka lokhu amamaski lawa bengasanaki kangako so we're lucky that we have Ezra Jesus Banda as well in Bulawayo. We have been talking to different people about what is going on in their lives during this kind of pandemic. So, and with the fear of the Omicron SARS-CoV-2, so people are very worried, Chonga, that some have lost businesses and so forth. So you went to a certain family and asked them about what they are facing. Here's what they say.
Linda, mami, come on.
Yebo,
mpo. Uhlezi lapha uhlezi lapha abantu abakho lapha
ngabantu abami
lo ngubani
lo nguribeka shumi
lo ke
lo ngusintiyambela
okay labazulu siyezwa ngalo mkhuhlane omutsha othi usukhona abantu bevale abantu abasasebenzi wena uthini ngawo
mina ngibesizishuwa ngilosini asikwazi nokuthi sizathini lokhu labantwana hantayi bakhona le mazweni e-South Africa besikhangelele zimnandi ngekhisimusi so sesibonga ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ungenela abantu kube lojinji abantwana bebuye siyakufa ngendlala
so wena ubona njani okwala kokuthi abantu bavalelwe ubona nganasiyo into ey'ndleleni
ngingathini njengobana abazinga umkhuhlane bethi bavala lami nyabe ngingalaphi
so wambona umuntu obulawa yinkumbulo
ngizwa bethi mina hhayi bengingakambona
kodwa sibahlatshwa yini wena
ye hhayi mina sengahlaba zombili
uribheka wahlatshwa
ye
e
ye ngahlaba
uyezwa yini umkhuhlane lowo wena uthini ngawo
hayi ngiyawuzwa sibili kodwa angaze ngiwubonisiseni ngobulawa yicorona yakhona ukuthi kuhamba njani angilalwazi kangako ngawo
kanti manje-ke ikhisimuzi ayidlala ethina abasegole bengasabuya ekhaya
hayi vele sizubuhlungu kakhulu ngoba vele besesilela imthini
Hey. Njengalo dla kakhulu lo bese usolwelile la umphimbo. Eh?
Yeah, hayi basizwe sengathi uzithiswe laba.
Lawa kuwe.
Ngoba iChristmas ifemini yona kumele kube nethemi.
Ngicela nophuma wona lezenda.
Hayi na indisi khathi sise singakho.
Bose ngaphe gole.
Hayi ke sicela kubomo zandisi.
Eh. Akho nje business oyibuyela onganani khona.
Injani?
So uyibulele enganani i-lockdown le-business?
I-business ngoba abantu babe sesaba ukuphuma phandle njalo babe sesaba lokuthenga izinto esabe siyithenga ekawunti zile-COVID.
La ufuthi uhambe eMozambique?
Hayi.
Ubona ungala? Ngai phuma umntwana eqonde eMozambique khona la uCharo Varuma.
Alo ngiyeke la bengikhukho kunye ngithi inkosi sikelela khona ngale ngokwazini.
La yomabhela vele eMozambique
la. Yela yomabhela.
So kulempahla la.
Lapha kulempahla.
Hey.
Kulempahla.
Impahla lezi ukuthi azivela ngapi? Lithenga phe eMozambique ngapha khona. I am tired.
Yes, zona ziqinile sibili impahla zakho la kuthi ngoba ngama second hand kodwa hayi ngama second hand yalo mkanti aqinile.
Manje uphila ngani wena mama la?
Ngakho khona ukuthengisa amabhele wona. So kule ngosuku ibhizinisi iphansi hayi ngidala ingenile.
Indlala ingenile. So wena wenza ngakharanti thina uhulumende lapha akhiphe lokhu izinqumo lezi ezivalelayo.
Singabe simhambele phambili.
Selibubukela la.
Sesibukela nje sonke hayi sizabona ukuthi kuyaphetha kunjani. Kodwa hayi sithele nzima. Hayi umkhuhlane lo. Hayi usimiso kunyokunye sesijayele siluthe.
So lapha kumile sokwabhele la hlala kuphela.
Ayahlala nje phela ungazi ukhumulikeke lapha lesona lichali la ngisho lwethu umuntu obuya etike endofu. Abantu abalamali asazi kumbe ivalwe ngumkhuhlane kumbe yiwama-lockdown.
Abantu abasebenzi kuhle phela.
Abantu abasebenzi kuhle. Abantu abasebenzi kuhle so imali kayikho.
Wena-ke liphi kwenzani empilweni?
Hayi thengisa wona amagama.
Elimthumayo lo.
There you are, Junga. So that's a family which is surviving on selling second-hand clothes. And they're saying business is very, very low. Because one of the fears that they are expressing is, you know, people are even afraid of buying these clothes.
The old, the used clothes.
That's right. They're saying maybe they are contaminated. So they are losing money because of that. And secondly, people, according to them, don't have money to buy clothes. Even second-hand clothes. So they are saying the situation is really, really bad. And at the same time, they were expecting some relatives to come from South Africa, you know, brothers, you know, sons and daughters. But this time around, it seems it won't happen because the government has put some regulations in which when you are coming into the country, you need to be checked of COVID-19 and all these kind of things.
And the possibility of being quarantined.
That's right. So they are saying, they are going to have a very tough time this time around during the festive season. So these are some of the things that people are actually facing. And we're happy that Ezra Chisa Spanda is actually bringing out, you know, some of these concerns that people are facing.
Ndizvo zvo tanzwa kune mhuri iri kulavayo vari kurarama nekutenga mabhero embatya dzakashandiswa dziya dzinonzi nevamwe used clothes. Wachenda kana watu kumikambo ya kasi ya nasena kuMozambique tanguwa shara watu wano zoana kupa kuMozambique asi wano zitorera kwa mutare wazuwea wachitenge samu nyika jino wari kuti hakuna kana munu mweche taru kuya kuno tenga jino jinege jiri kuti netei nekuti wana wanamari uye wame wanenge wane kakushika kwa kungo funga otisezo ziri mbashka za kambo shandu sane wame zinu kuna kungezine utachi wana we COVID-19 uye wari kuta nisilo kuti muri dzadzi chifana kuti kubva South Africa amanesha mari vange vari pamwe chete munguva ino yezero rekisimus vanogona kukundikana kuuya munyika nenyaya yemitemo yakadzikwa yekuti vanhu vanenge vachipinda munyika vange vachivhenekwa COVID-19 PCR testing kana kuendeswa kuquarantine vachinogara voga zvokuti mazuva 14 anopera zero rekisimus rinopera musati masangana nehama neshamwari. Gibbs.
Yes, and at the same time I think we are discussing another very important issue here concerning the death of human rights lawyer Teo Mavhunga, who died at the weekend. He passed away in South Africa. So there are some details that we need from the family members. But according to his brother, he actually died in South Africa, and they are making arrangements for his burial in Harare. So now we are joined by Professor Rikim Konza, who is in South Africa. Welcome to the program, sir.
Thank you very much, Mr. Nkomo. Good evening to your viewers.
Today is Mr. Gibbs Dube.
I'm happy I look like Dube.
This is Gibbs Dube.
Oh, sorry, Gibbs.
No problem.
Sorry, Gibbs. Wonderful.
Yes, talk up quiet.
Yes, Professor Mukonza, you are one of Mr. Dewama Vinga's friends, and we understand that you are running around in South Africa trying to make things work out there, working together, assisting the family here and there. May you update us on the status of the funeral?
Go ahead, Richard.
Thank you very much, Mr. Remiri, for this opportunity to come before your listeners to share some information. Indeed, I am one of the many friends that probably before I even go there, allow me to pass my condolences on the passing away of Mr. Dewama Vinga. I want to pass my condolences to first of all to his family, his mother, his siblings, his wife, and his children. Also to his friends and to many other people that Dewa was interacting with, both at a professional and at a social level. It's really a sad loss, one that some of us are really finding hard to accept. Indeed, I'm one of the many friends that Dewa he had, and his death, as I've already alluded, came at a time when none of us expected it. But we've got to accept it and move on. But it's something that is quite difficult. Yes, there are arrangements, as has been calculated by the team that is organizing amongst us as the worst friends. We have chosen those that are really working very closely with the family to work out, the plans to repatriate the body of our dear departed friend. There are quite a number of, things that have been, organized. Maybe the first thing is there are certain details that I'm not at liberty to share because the family is still to make decisions. For example, details about what really was the cause of the death. There is still a process that should establish that, and we are waiting for due process to unfold. But as that is happening, as the family is making decisions about that particular aspect, we have worked with the family to make arrangements to commemorate this great life of Mr. Mavinga, such that today, Monday the 6th of December, from 7 to 9 p.m. South African time, we are going to have a memorial service where people are going to be allowed to share, those that would have been selected are going to be allowed to speak. And the program also tells us that tomorrow we're going to have a similar program, same as Wednesday. So the other aspects are going to be unveiled as time goes on.
Yes, hold on there. Let's bring in Dr. Matthew Nyashano. I'm told he wants to leave because he's attending. He wants to attend an event. Welcome to the program, Dr. Nyashano.
Thank you. Thank you very much for having me. Thank you, Gibbs.
I know that you know so much about Dewama Vinga. So what can you say about him as a person and as a professional?
I must say, I'm really shocked. I learned of it very, very late. And what I would say, Sekuru Dewa Moyondizo Mavinga was a brilliant lawyer, a human rights defender, a person who was selfless, very, very approachable, and a person who had the people at heart, a person who has actually spent most of his time fighting for the rights of the people, not only in Zimbabwe, but across the globe. So I say it is a great loss, not only to the Dewa family, but it is a loss to the international community, to the people of Zimbabwe, and to the academic world as well. So this is definitely something that has struck the community. In the eyes of Ubuntu, it's a loss of what the village has always worked to help them in future. This is really, really a deep loss.
Yeah, if you may just hold on there, let's hear from Joseph Chuma of ZANU-PF.
Baginga, indoda esihlangane kuplatform inale Studio 7 weminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe, udaba lwabahuquluzi benotho ibiyindoda elombono otshiyeneyo sibili, kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebele nhlonipho. Besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo, besingakaze sithethisane nombesile, besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi, indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana, sezisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo ngisho kumele silwe. Ibiyindoda evumayo ukubana hhayi, umbono wakho ngiyawuzwa, nxani ubeke kuhle layavume. Silahlekeleke kakhulu indoda enjalo. Okuningi siyakwazi ubana uNkulunkulu uyakhulumana into yonke ilesikhathi sayo. Ngiyabona esake isikhathi sesitshayile, umngcelo wakhe sowufikile. Kwakathe sikuphelese singakutsho ukubana sithi silusizi kumuli yakomavinga, sikhala labo ndawone. Ngiyabona beStudio 7 emoli yeStudio 7 yonke sikhala labo ubana sithi kona namhlanje sithi hamba ngokuthula ndiyamavinga lusebenzile umqedile wakho umsebenzi siza kulandela lathi. Ngiyabona.
So that is Joseph Chuma, and I still remember the time when we would bring here in this show, you know, Joseph Chuma and Teoma Vinga and others. And he says, I used to respect his opinion. And I'm sure that even if we met at a beer drink somewhere, we're not going to exchange blows. Because Teoma's views were straightforward. He was a man that knew what he wanted. He was a man that knew his job inside out. So if these are words from an opponent, what do you think, Dr. Nyashan?
This is very, very great, and it actually shows maturity in the political discourse of Zimbabwe, not only Zimbabwe, but the people of Zimbabwe, and how we also exchange our views. And I think this should actually be a lesson to those who actually bring violence in politics and say, what when we are exchanging ideas, we are trying to better our community. My perspective should not be seen as an enemy, but people should exploit the advantages that exist in my perspective. And on the other side, I should also listen to what the other side is giving. And a fusion of all these two ideas can bring us forward. And this is actually maturity that we have always looked for in our country. And I hope that a lot of people will only not talk about the good of somebody when they have been taken. But we need also to appreciate ourselves during the lifetime and exercise those things that we are saying now, that we respect what one of us is saying. And I think this is very great.
Chonga.
Ongu tinoti tine urombo se Studio 7 kumurie kwa mavinga shamwari dzavo sangano rawo re Human Rights Watch nevose vavai shanda navo tinoti tiri kuchema nemi pamwe chete nekurasikirwa nava mavinga tinotendawo zvakare Dr. Matthew Nyashano kuve pano pachirongwa muchikurukurawo nemabasa aitwa nava mavinga mukushanda neveruzhinji tanzwa mumwe vanhu vatupura vataura va Joseph Chuma ve Zanu PF vataura yekuti aiwa vamavhinga vanga vari munhu wekuti kadai musina muono mumwe chete muchiona zvakasiyana vanokutsanangurira maonero avo nenzira yakanaka ine ruremekedzo zvimwe chetewo naye vachuma vakati aiwa munhu andairemekedza zvikuru nekuti anga achimira nemaonero ake asi achiremekedzawo maonero evamwe ndo nyaya iripo tinotendawo zvakare Professor Ricky Mukonza kuve pano pachirongwa muri mumwe vakashanda navamavhinga mumabasa akasiyana siyana uye muri shamwari yavamavhinga tinotenda zvikuru kuve pano kwamaita ndomboenda kuna Professor Mukonza vanyashano vachimbotura mafemu tinoziva kuti upenyu hwavamavhinga hwanga huri upenyu hwekushandira veruzhinji kwete Zimbabwe chete asi vana vemuAfrica zvikuru kuchamhembe kweAfrica tine mumwe mutauri anga achitaurawo kuti vanga vachizvipira kurwira kana kodzero chaidzo kutyorawo kodzero dzevanhu kuti zvishande zvichiitika munyika yakaita seEswatini munotii nemabasa iwayo
vamavhinga mabasa makuru anoda kuremekedzwa ndachitaurawo nemumwe masikati anhasi ndichiti generation imwe neimwe ine magamba ayo tine magamba akada rusununguko rweZimbabwe vakaita basa rakanaka asiwo taane magamba akaita saivo vamavhinga ari kuita zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu kunyanyanyanya avo vari kuzasi zasi vanogona kunge vasina vakawanda vanovatarisira izvi zvataurwa nemutauri ataura kuti vamavhinga vaimirira vanhu ndinopupura pachokwadi kuti ndo zvavaiita zvechokwadi handisi ndoga pakupupura ikoko mukaenda kumasaisai pangava pafacebook kungava kutwitter munoona huchapupu wezvandiri kutaura izvi vamavhinga vakanga vachiti vakanzwa kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka pakutyorwa kwekodzi dzevanhu kungava kuSwaziland kungava kuBotswana mungava muno muSouth Africa chaimo vaiisa mira vaitotsvaga vainzwawo fona kuti Ricky Shamwari une nhamba here dzemunhu anga ndikonekte kunhingirikini kubato rakati rakati rekuSwaziland tione kuti tingabatsira vanhu ava sei chandinoda kuti nditaurewo semunhu ane makore makumi maviri ndazivana navamavhinga ndechekuti uyu mweya uyu hauna kutanga nhasi vamavhinga vakanga vari mutungamiri wevadzidzi paunivhesiti of Zimbabwe vanga vari president weSRC yenguva ya1999 to 2000 ipapo vanga vari president mweya iwoyo waingouona mweya wekumiririra avo vari kuzasi zasi vadzidzi vakanga vasina vanenge vaine kodzero dzavo dzatyorwa vasina anogona kumira navo vamavhinga ndivo pavaiwanikwa ipapo pamwe chete nevamwe vavo vakanga vari mesarasi saka mabasa aya mabasa anoda kuremekedzwa vakandemii mabasa ekuti hatifaniri kungoatora semabasa nhando mabasa anoda kuremekedzwa zvikuru regai ndimirire ipapa ndipewo vamwe mukara
aiwa ndinotenda zvikuru Professor Mukonza regai tizwe kana Dr. Nyashano vachiri pedyo kana kuti paine vamwe vari kupinda muchirongwa Dr. Nyashano ndofunga manzwa zvataurwa naProfessor Mukonza imi manga muri mumwe wevanhu vanga vachimbogara navamavhinga kuBritain kwamuri ikoko muchionawo mashandiro avanga vachiita kuburikidza nekusangana mumaplatform akasiyana siyana zvii zvamunganyatsotaura kuti vamavhinga vaiita uye zvavachazikanwa nazvo muupenyu hwavo
ndinofunga kuti vamavhinga vachazikanwa nekumiririra kodzero dzevanhu vasingatarise munhu kuti anobva kupi sekutaura kwaitwa naProfessor Rukonza. Vamavhinga kana zvinhu zvikashata kuSwaziland, kuSouth Africa, kuBotswana, kana imo muno muUnited Kingdom, vaiwana kuti vaitsvaga kuti vangaisa voice papi rekuti ringe richiratidza kuti kutsutsumwa kwevanhu uku kunenge kuri kunoda kuti kutariswe nezvazvo. Vamavhinga vanga vasingori munhu wekuti unoti vakangomirira izvi basi. Anga ari munhu wekuti pakutaura naye chaiko chaiko munhu akanga akasununguka, aiziva kutaurawo nevamwe, aiziva kukudzawo vamwe, aizivawo kuti anobatsira sei vamwe. Ndinofunga kuti tichitarisa mabasa avamavhinga atarasikirwa zvikuru nemunhu anorwira kodzero dzevanhu, ende ndinoti tine urombo kumurie kwamavhinga nezvaitika. Vamavhinga vachange vachisuwiwa nevanhu vakawanda zvikuru. Ndingapedza zuva rese ndichitaura nezvemuchinda uyu. Muchinda akanga akashinga kutaura zviri pachena zvekuti anga asinga achike munhu kana kuti akamira sei. Akanga achitaura zvinoenderana nezvaari kuona, uyezve achitaura zvinoenderana nezvekuti munhu akadzvinyirirwa asunungurwe.
Thank you very much. We also have some messages from different people who worked with Mavhinga. One of them is Nabuto Mapena. He is the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. Here is his message.
Ukudlula emhlabeni kukade waMavhinga usichiye sikhathazekile emoyeni besingacabangeli ukuthi into engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izonane zaseZimbabwe zincishwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abatshayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho-ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula, sidlulisa amagama enduduzo emulini yakhe kubangani bakhe lalabo bonke kade sisebenza nabo.
So according to Nabuto Mapena, they used to work with Mavhinga in terms of immigration issues, and he's saying that he was a diligent guy. He used to work so much for the betterment of society. We also have another person who sent us an audio, and that is Evelina Ngobe. He is a human rights defender. He is in Bulawayo. So let's try to look for his message. Here it is.
Ukudlula kukade waMavhinga emhlabeni kuyinto embi kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngumuntu mina personally engisebenzelayo, esisebenze sonke silwela amalungelo abantu isikhathi eside kakhulu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusiza emalungelweni abantu, amalungelo abomama, bobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni. Silahlekelwe isizwe, silahlekelwe i-Afrika, silahlekelwe i-Human Rights Watch, balahlekelwe bonke abantu emhlabeni.
So according to Evelina Ngobe, Jewa's death is a loss not only to Zimbabweans, not only to the Zimbabwe lawyers for human rights, not only to all Zimbabweans, but to the whole world. Mm-hmm. So he's saying he was a great man, he was a man of great vision, and at the end of the day, he never ever discriminated against people. So he didn't mind whether you're coming from Macheteni, you're coming from Dotito, you're coming from Motare or Karipa, you can mention everywhere. So he says they would approach things according to the way he sees them, as a lawyer, and that was it. He would even attempt to speak in Ndebele. I still remember one day. When
I remember that, yes.
That day. So he actually changed and started speaking in Ndebele. And I was surprised that he understood the language and he could speak. And he had a deep accent, a Zulu accent. So we used to laugh about it. And, you know, every time, from then onwards, I used to speak to him in Ndebele and not Shona, you know. He would say, no, I want to learn more.
And yeah, that's...
That's right. And that's how some of us learn some of these languages. The moment you speak that language, that's how you catch up with the owners of the language. So we still have Dr. Matthew Nyashan.
That's okay, Gibbs. You know, I was also talking to Mr. Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association. He was supposed to also have joined us here on the show. I think he was having problems with his network. But he was telling me that there's a deep gap created by the passing on of Mr. Mavinga. Mm-hmm. He has left a very big vacuum, not only for Zimbabweans, but for Southern Africa, if not the world, because there were many people who were also learning from what he was doing in Southern Africa, and they were also doing that in their regions. So it's not only a loss for Zimbabweans or for Southern Africa, but for many regions of the world.
Yes, and we understand there is a Moyo Solidarity Fund. Maybe Professor Mkosa knows something about this Moyo Solidarity Fund. Know anything about it?
Yes, indeed, there is a Solidarity Fund that we have initiated, and I actually have details of people that where the funds are directed at. For example, in Zimbabwe, we have Mr. Itai Zimunya, who I'm not too sure if I can give the phone numbers right away. We have Mr. Itai. Mr. Itai Zimunya, who can be contacted on +26377-228-8605. Then in South Africa, we have Mr. Otosaki. Mr. Otosaki, we gave his account number. I think I want all this information available to Mr. Kandemir so that he can share with the public. Then in the United States of America, we have Mr. Freeman Chari, and the details of how people can move the cash to him given. In Australia, we have Mr. Henry Jaji, and also the details are there. In UK, we have Mr. Brighton Mutibuka. The details of his details are also there, and people are free to make contributions to this fund. Primarily, the funds are going to be used to cater for the costs associated with the funeral. If there is anybody will remain after that, then I think decisions will be made as to how it will be used by the family. I think those are the details that I have.
And I'm told the ultimate goal is to have some remembrance kind of thing for Tewa in terms of the human rights issues.
Correct. That's the ultimate goal. But for now, we have this immediate challenge that we need to ensure that we give him a befitting send-off. So that's why I mentioned that. But yes, you are correct. Beyond what we are facing now, we would want to do something a long-lasting, post that to demonstrate that Jewa was the hero that he was.
Ndokumbira kuti Professor Mkonza mungodzokororawo mashoko iwayo nerurimi rwamai kuti pane homwe yamuri kutaura iyoyo nenzvimbo dzekuti vanhu vari kwakati vanogona ngo vachiisa mari dzavo vachipa kunaani nekunaani.
Maita enyu akandemire hongu tine homwe yata kuda nayo seshmari zamshaka vude wa mavinga uye tishanda pamwe chete nemhuri yekwa mavinga tendera na kutitike home iyoyi tikati isusu vanhu shamwari dzadhewa dziri kwakasiyana siyana dzimwe dziri muZimbabwe dzimwe dziri muno South Africa dzimwe dziri kwakasiyana siyana saka nokudaro vari muZimbabwe vanogona kubatana nevanonzi vaitaizimunya vaitaizimunya vanobatwa panhamba dzinoti +263 77 22 88 605 ndo panobatika vaZimunya vari kutibatira homwe yedu vari kuZimbabwe muno muSouth Africa tiri kubatsirwa navaAutosaki vaAutosaki vatipa ma banking details avo kuStandard Bank namba dzema bank the account yekuStandard Bank yatapwa navaSaki inoti 100 95 033 112 ndo ndofanotaura ndichikasira saka ndichapa vashamarari vedu information iyoyo but ku United States of America tinava Freeman Chari vatipawo matales avo ekuti mari iri inopambiswa sei kuti isvike kwavari vagozounza kuhomwe yandataura kuAustralia tinava Henry Judge vajaji vanobatika panhamba dzinoti +61 452 020 975 ndo panobatika vajaji kuAustralia vese vari kuAustralia munobata vajaji kuUnited Kingdom tiri kubatirwa homwe yedu navaBrighton Mutebuka vaishanda navamavinga magweta ese vanobatika panhamba dzinoti +44 78 52 344 915 saka ndo vanhu vari kutibatsira kuti tiunganidze mari yekuti chekutanga chatoda kugona kuita kupa vamavhinga tivaendese kunzvimbo yavo yavachanoradzikwa neruremekedzo runoratidza ugamba ravanga vari asi pamberi apo tanga tichida kuti tigozoitawo chimwe chinhu chinoratidza kuti vamavhinga vanga vari gamba kudzivirirwa kwezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu rese reSouthern Africa saka ndo urongwa huripo asi pari zvino takanangana nekuti tigone kuradzika hama yedu neruremekedzo ndokunga ndapa madetails ane chekuita nehomwe yandataura ndinotenda
tinotenda zvikuru Profesa Mkonza
siyamuzwa ke uprofesa Ricky Mkonza lapa kukhuluma ngakona kuyeso kubunjwa isikhwama okuthiwa ke yimoyo solidarity fund esokuthi ke kubuthaniswa imali kwenzela ukuthi umavhinga ayebekwa ngemfanelo kuthi umavhinga ngoba yindoda ekade iqakatheke okumangalisayo njalo kade ihlonipha konke okwenziwa ngoZulu so ngakho ke kumele ukuthi ke ayebekwa lapha abekwa khona ngemfanelo njalo kukhanya ukuthi kuya ngaphi konke lokhu uba nguye so ke I think we are almost coming to the end of the show Jonga so let's bring in Robert Ndlovu who is actually in telecommunications he's an expert this guy used to work for Google and is in Zimbabwe right now so he wants to tell us a bit about something that is a little bit different from what we are discussing here so he's been going around the schools installing you know some computer networks and so forth and he says this is the best way maybe of beating Omicron among communities especially when children have access to telecoms welcome to the program Mr. Ndlovu so I think he's a bit stuck there I think we've got some bit of network issues so kwa kwa jonga
Gypsy Tanz, kwakuna Professor Mukonza. We heard from Professor Mukonza, who was explaining matana orapita seshamari ekunge vachi batsira mkuona kuti shamari yao vadu ama vinga wana remekezo wakakwana rukutu wanga washitakuru wakuenda kunoradziswa kumusha nezvimwe zvose zviri kutarisirwa. Chinhu chikuru chatinoita Gipsi kuti muupenyu hwedu tinofanira kunge tichirarama tichisiya mark yekuti vanhu vanoti aiwa izvi ndo zvaiitwa naningi, kana ukanzi nhasi hauchisipo vanhu vanosara vachikuchema nekukuremekedza sezviri kuitwa kuna vamavhinga.
So what should people remember Tewa for, Professor Mukonza?
Thank you very much. You know, I was reflecting on this very issue earlier on, to say when I look at a person of Dewa's stature. Now, the first thing that I realized, Mkoma Gibbs and Mkoma Jonga, is that, you know, when you are working like Dewa was doing, I don't think he really understood the impact that he made in people's lives. I also, as a friend, did not really imagine that Dewa had made such an impact. It is only now, when people are sharing their experiences, are expressing their loss, that I say to myself, this man really worked. But what would we remember him for? Number one, we would remember Dewa as a courageous man. He had the courage to confront systems that were working against people, particularly against poor people. He had the courage to challenge systems that were oppressive to, you know, the people. Number two, Dewa would be remembered as a person who was forthright in his views. You would not guess what Dewa meant or what position Dewa stood for. He was somebody who was quite open about where he stood, and he did not care that much about the consequences that could befall him for standing in certain positions. Mm-hmm. So that aspect was something that the other thing that we would remember Dewa for, something that has already been alluded to in this program, and also I saw it in the post of the Director of Communication for ZANU-PF, Mr. Tafadzwa Mgwadi. He said, look, I would differ with Dewa on many aspects, but I can't take away one. That is, he was a man who respected others despite differences in opinions. And this debate is not something that, you know, started now or something that just came up. He started it even when he was still a student leader. I, for one, was at some point, you know, on the other side, supporting a rival candidate, Dewa Mavhinga. But we would find time to talk despite being in different camps. So there were aspects. The other important thing that also I think I would end with, because there are many things that one could say about Dewa. An important thing, Dewa made the impact to people's lives despite him not holding any political position. And I know there are people in Zimbabwe and elsewhere who are waiting to be MPs, who are waiting to be presidents in order for them to make a difference in people's lives. But I'm saying, look, we have an example in Dewa Mavhinga of somebody who did not hold any political position, but was able to make a difference in many ways that we are hearing from those that testify. So we are learning a lot. Make a difference wherever you are. Thank you.
Thank you very much. I think on that note, we end our program today. We thank our guests this evening, Professor Riki Mukonza, Dr. Matthew Nyashano, and Joseph Chuma, Mr. Joseph Chuma, who is in the Central Committee of ZANU-PF, Mr. Ngabuto Mapena of Zimbabwe Community in South Africa, and Mr. Evidlela Ngube, who is a political and social commentator. Signing off from Washington, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
Enda mjonga kandemiri tosangana muzvirongwa zvestudio 7 notevera.
Good night.